Lovers,
sinanin na
oh, Oskidi,
Oskidi for
the music. Dikoko, baby, are you ready to move any tango? Do da go from beside the bango. Do karo muhona muhope tango. Dijilana harichimo go tango. My dimples, pa madama awuna my wrinkles. Uri smooth kunge chibere my wrinkles. Ndika kuwina ndicha believe I'm a miracles. Kuna kakako baby uri high grade. Ndoda kushaya newe na iti pa same bed. Ukango ndipa chance ndo kupa baby. Marie lo bola yote vera lady. Ndiyene, ndiyene. Nerudo hajita ndiyene. Ndengare chinomwe pasina ndege. Nerudo hajita ndipende. Ndiyene, ndiyene. Nerudo hajita ndiyende. Ndengare chinomwe pasina ndege. Nerudo hajita ndipende. Nerudo handitokunya. Wandivaya pano tomoza. Ona hini handichakuna. Oh ah, oh. Sagadira, uchifamba unokunda Shakira, jiri kutamba zveka kunge parira, songuye kuzunza mazapatira. Ndamboedza kunyarara asi runako rwako. Oh my gosh, rwandiratidza vamwe vese havana dhoo. Iwe uri pata, asaka ndiyene, ndiyene. Nerudo hajita ndiyende, denga rechinomwe pasina ndege. Nerudo hajita ndipende, ndiyende. Doda go famba beside the bango. Doga ro muhona muhope tango. Dichidana harichimongo tango. My dimples, pa madama hauna my wrinkles. Uri smooth kunge chibere my wrinkles. Ndika kuwina ndicha believe I'm a miracles. Kuna kakako baby uri high grade. Ndoda kushaya newe na iti pa same bed. Ukango ndipa chance ndo kupa baby. Marie lo bola yote vera lady. Ndiyene, ndiyene. Nerudo hajita ndiyene. Dengare chinomwe pasina ndege. Nerudo hajita ndipende. Ndiyende, ndiyende. Nerudo hajita ndiyende. Dengare chinomwe pasina ndege. Nerudo hajita ndipende. Ndiyende, ndiyende. Nerudo hajita ndiyende. Dengare chinomwe pasina ndege. Nerudo hajita ndipende. Ndiyende, ndiyende. Nerudo hajita ndiyende. Dengare chinomwe pasina ndege. Nerudo, I don't depend. Dengare chinomwe pasina ndege.